This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 3, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZCTU roronga kuratidzira nemugovera senzira yekuratidza hurumende kusafara kurumo vanhu vari kuramba vachidzingwa mabasa. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoita musangano muWashington nevechidiki vemuAfrica vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheYoung African Leaders Initiative. Highlanders yonyemwerera nekukunda Dynamos 1-0 zvainge isati yamboita kwemakore masere apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti utungamiri hwaro wakasangana mukupera kwesvondo wakasunga kuti vashandi vapinde mukuratidzira vachinyunyuta nekuramba vachirasikirwa nemabasa pamwe nekumbunyikidzwa kwemasangano anovamirira. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuratidzira uku kuchaitwa nemugovera mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Chinoyi neMutare. Vamoyo vanoti vashandi vakarasikirwa nemabasa kare ndo vachapinda mukuratidzira uku kunyange hazvo vachiri pamabasa vakasununguka kupindawo. Vamoyo vanotiwo vatozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwekuratidzira uhu uye havaone paine dambudziko sezvo mutemo uchivabvumidza kuratidzira. Vashandi vanonzi vari kuramba vachirasikirwa nemabasa kubva pakapiwa mutongo nedare repamusoro-soro wekuti makambani anokwanisa kumisa vashandi mabasa chero nguva. Makambani ari pasi pehurumende anonzi ave kushandisawo mutongo uyu kumisa vashandi mabasa. Kambani yeZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara iyo inoona nezvemigwagwa inonziwo yakamisawo vashandi vanodarika mazana matatu mabasa. Imwe kambani iri pasi pehurumende yeNational Railways of Zimbabwe inonziwo ine urongwa hwekumisawo vashandi vanodarika chiuru mabasa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Tafunga kuti tinyunyute kuti hurumende ione kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nemaemployers vedu. Saka takatonangana neavo tinovashandira kuti hurumende ngaione kuti ngaita sei sezvo avo tinovashandira havasi kuda kutevedzera zvatiri kutaura, kuti haisirizvo zviri kutaurwa nemutemo, haisirizvo zviri kutaurwa nejudgment. Ivo vakutomisa vanhu nekuwanda kwavo, saka tichaungana tofamba topa gwaro noti petition kuna minista kuti hamugoni here kuti vasira sezvo maemployers edu izvo zvavari kuita.
Muri kuronga kuratidzira uku uri musi wemugovera, chii chamunofunga kuti chingabudirira tichiona kuti kupera kwesvondo?
Vanhu vari kuratidzira vanhu vakati wandei vatobuda kumabasa, saka vanhu vari kutorwadziwa haisi vanhu vari kumabasa, vanhu vakatogumurwa kudhara. Hatisi kuda kukanganisa avo vari kumabasa iyo zvino kana vachita kungouya vangangouya. Asi vanhu vadecida kuti tinoita musi wemugovero ndivo vashandi vakagumura kumabasa, vafungidzira kuti ndiro zuva rakanaka kwavari. Saka tasarudza zuva iroro kuti tiratidzire sezvo zviri pakodzero redu muZimbabwe.
Tinonzwa kuti kune vashandi vehurumende vakatopiwawo matsamba ekumiswa mabasa iwaya. Ichokwadi here? Uye kana chiri chokwadi muri kuzvionawo sei Mr. ZCTU?
Hatisati taona magwara anobva kuvashandi vehurumende asi taona matsamba anobva tinoti makwasi government companies like macompanies railways ndizvo zvataona. Itisi tiri kuti iyo hurumende ndiyo yakafanira kutoprotekta vashandi panguva iyi. Kana macompanies ayo ndiwo akutoita zviri kuitwa nemaprivate employers, chinhu chinenge chakutotikanganisa kuti zvinoreva kuti judgment iyi ijudgment yakagara yakatorongwa. Asi majaji aya akatopiwa instruction here nehurumende kuti vanhu ngavagumurwe. Saka inenge yaprogramu yehurumende yekuti vashandi ngavaite varanda.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Apo vanhu vakawanda munyika vari kuomerwa neupenyu, dzimwe mhuri kusadoma kumakonde mudunhu remashanaland west dziri kurarama nekutengesa mafuta ekubikisa, matemba pamwe nekurima muriwo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kunyange hazvo vakawana minda yemaA1 pasi pechirongwa chekupa vatema minda, havana kuwana goro rinovakwanira nekuda kwemvura yakanyanya kunaya ikanyudza zvirimwa zvakawanda. Dzimwe mhuri mudunhu iri dzinoti dzave kurarama nekutengesa mafuta ekubikisa avanotenga akawanda kukambani yeStewbase muchinoi pamwe nematemba avanotenga kukariba. Amai Sarudzaika Tsvenzva mumwe weavo vari kurarama nekutengesa mafuta ekubikisa. Amai Katsvenzva vanoti vanopima mafuta zvichienderana nemari inenge yawana munhu. Vanoti kana munhu asina mari anogona kuva pachibage.
Ini ndinotenga ndinonotora mafuta kuStewbase ndichiya chichinjasa nechibage. Saka ndinozowana mari, saka mari yangu pandakairaisa ndakatanga futi kuenda kuHarare ndinotora matemba. Saka pandakwanisa kutengesa matemba nekuti muri wenguva ino yawo chabatiki ndotengesa matemba nemafuta.
Mumwe mudzimai anogara muvillage 1 kusadoma kwakare, amai Judith Madamombe, ava vane vana vashanu, vanoti vari kurarama nekurima muriwo. Amai Madamombe vanoti vari kukwanisa kupinza vana chikoro nekuwana zvekudya.
Ndinongowanawo chikamu chishoma zvokuti ndinga chane ndichingokunda kuti ndiwane mari dzevana dzechikoro dzemaschool fees wo nekuti titengewo chi mauniform yevana vechikoro. Nekuti zviri kumundawo zvezvivavarawo kuti muone kuti vana vadye, muone futi kuzodzokera futi kumunda wogore rinouya. Saka ipapo pane ndichitengesawo muriwo tichihodha tichitengesa nechivavaro ndiwane mari yechikoro nekutengera vana mauniform nemabhuku.
Amai Dokas Ruzani ava vanogara mudunhu iri vanotiwo vari kuwana mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro mushure mekutengesa mbudzi yavakatenga nemari yekutengesa muriwo.
Nekuti ndairima muriwo ndichichinjanisa nechibage, chibage chiyeche chawanda ndopandakatenga mbudzi yangu. Saka sofa mbudzi dzangu dzatowanda. Saka mbudzi idzo dzakutokwanisa kuti mwana wangu sofa iyi sezvozvi last term iyo ino ndakatotengesa imwe mbudzi ndikatobhadharira mwana wangu mari yechikoro.
Amai Ruzani vanoti vanowana mari inosvika madhora $20 pasvondo.
Nekuti ndairima muriwo ndichichinjanisa nechibage, chibage chiyeche chawanda ndopandakatenga mbudzi yangu. Saka sofa mbudzi dzangu dzatowanda. Saka mbudzi idzo dzakutokwanisa kuti mwana wangu sofa iyi sezvozvi last term iyo ino ndakatotengesa imwe mbudzi ndikatobhadharira mwana wangu mari yechikoro.
Gogo Chenai Murota vanoti vakadzokera pabasa ravo rekusona nhumbi kuitira kuti vakwanise kuwana mari yekurarama pamwe nevazukuru vavo vaviri. Gogo Murota vari kuchengeta vazukuru vavo, vana vemwana wavo akafa makore mashanu apfuura.
Ini ndinosona ndozvimwe zvinondiraramisa. Ndinosona mapitikoti maeprone ndichingotsanzirawo kutenga machira. Sofa handisati ndaisevenzesa chinhu ndongobatsira kupinza vana chikoro. Ndina vazukuru vomwanasikana vari pamwanakomana. Zvino ndotika vakashotavo nokutenga sipo chichi hanisati ndamboresa mari yekuti ndabhenga.
Imwe shirikadzi amai Mizari Shokora avo vane vana vatanhatu vanoti hapana chavari kuwana muminda izvo zvinozopa kuti vaite pfungwa dzekutenga zvinhu vachizotengesera muvagari vemunharaunda yavanogara.
Tinorarama nekurima asi kurima kuri kuoma nekuti hatisi kuwana zvakakwana zvokuti tinokwanisa kunge tichirima kwacho. Kurima kwacho kwatiri kushaya zvokuti tibatsirike. Mari yekuti tikwanise kuuya nemafetilizer, dhagari yedu iri rakuda mafetilizer. Tinorarama nekungovarimawo muriwo.
Vagari vedunhu iri vanoti kunyange zvavo vakapiwa minda, veruzhinji vavo vanoti vave kurarama nekuita mamwe mabasa asi nei nezvekurima sezvo upenyu huri kuvaomera zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru United Nations vaBan Ki-moon vari kushora zvikuru kuurayiwa kwemuchengetedzi werunyararo weUnited Nations muCentral African Republic neZuro mushure mekurwiswa nevanhu vaive nepfuti. United Nations inoti mauto ayo erunyararo ari muCentral African Republic aifamba achitsvaga munhu waaida kusunga muBangui apo akarwiswa nechikwata chevanhu vaive nepfuti, izvo zvakaita kuti muchengetedzi werunyararo uyu afe uye vamwe vasere vakuvare. Mazana nemazana evatori venhau vakafora muguta guru reMexico neZuro vachiratidza kusafara nekuurayiwa kwemumwe mutori wenhau uyo akawanikwa akapfurwa pamwe nevanhukadzi vana. Vatori venhau ava vaive nezvinyorwa zvaishoropodza mhirizhonga pamwe nekukurudzira hurumende kuti isunge vose vanopara mhosva. Vaivewo vakatakura zvinyorwa zvine mufananidzo waRuben Espinosa uyo akapotera kuMexico City zvichitevera kushungurudzwa kwaakanga achiitwa kumusha kwake muguta reVacruz kuMexico kwakare. Gadziriro yemusangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs muAfrica wegore rino uchange uchaitirwa munyika munambudzi musi wa29 kusvika zvita 4. Musangano uyu uri kutariswa kuunganidza nyanzvi dzinobva kunyika dzinosvika zana nemakumi mashanu. Nyanzvi idzi dzichange dzichisangana muHarare kuti dzizee nzira itsva pasi rose dzekurwisa utachiwana weHIV AIDS. Sangano reNational AIDS Council rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitatu vatozivisa kuti vachange vari pamusangano uyu. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reNational AIDS Council uye vari ICASA Head of Secretariat vaRaymond Yekeye vaita hurukuro naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 pamusoro pemusangano uyu.
Gadziro yedu yekasa yaifamba zvakanaka. Henye yedu takugadzirira kuti tione kuti ndepapi patingawedzera neparoda kugadziriswa. Asi kuti tichaitira papi tavanapo. Vanhu vari kurejesta vakawanda, tichitarisa mapika evanhu vari kurejesta nokunga ikozve tichapfuura 3000 uye tarisawo vanhu vari kubhadhara. Vanhu vabhadhara vakati wandeiwo chaizvo. And totarisa nyaya yemaabstract kamufa 31 July. Nokunga tatane maabstract anokwana iwo 1500. Asi vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vangava nedambudziko rekuisa maabstract avo.
Mungatsanangure here kuti maabstracts aya chii uyezve vanenge vari kuda kuti ivo vawanikwewo vachitumira maabstract avo vanoita sei?
Abstract zvinyorwa zvevanhu vanenge vachida kuzotaura paconference. Vanenge vachinyora zvavakaita, zvavakadzidza pane zvavaiita. Vanofunga kuti zvingabatsira vamwewo vanenge vachiita maprograms eicai. Kuti munhu aite abstract anoenda pawebsite yeicasa yakanzi ecasa2015zimbabwe.org. Voenda pakanzi maabstract. Ndopane mainstructions avanofanira kuteera ipapo vochisubmit abstract. kana vaita dambudziko vanongozitumira maemail pamaemail ari ipapo toweza kuvabatsira kuti vakwanise kuvauyisa maabstract avo.
Pari zvino matimawana kukuitira musangano uyu uchange uchiitirwa kupi?
Musangano tiri kuseenzesa paHarare International Conference Center iri paRainbow Tower.
Ndotini, zvakakosha sei kuti misangano yakadai iitwe munyika?
Zvinhu zvinokosha zvikuru kuti tawana mukana wekutinge tiri futi kuita mutambo weikasa muZimbabwe, nekuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanenge vane chido chekuti vange vachitaura pamisangano yakadai. Asi zvinotinesei nekuti kana ichiitirwa kuri, vanhu havana mari dzekusvika ikoko kana kusvikira, nekuti saizvozvizvi vanhu musangano wange vachifanira ngoruitwa kutunisia. Havanhu vashoma vemuZimbabwe vange vachakwanisa kusvika iko zvino izvi vange vachitaurawo vachikwanisa kunopresenta vachikwanisawo kuparticipate paconference inenge ichiitika muZimbabwe.
Pane rubatsiro rwamuchapa here vari muZimbabwe vanodawo kuuya kumusangano uyu?
Paikasa pane tinonzicho mascholarship. Mascholarship anopuwa vanhu vanenge vakunyanyanyanya vanhu vanenge vachipresenta paconference. Ndochekutanga. Kechipiri tinenge tichitarisira vamwe vanoshaya, asi vane maorganizations akasiyana siyana anenge achiita basa kunyanyanyanya kumaruzeva. Chitarisawo vamwe vanorarama neutachiona nevamwe vakadaro vanenge vari vatsauri kunyanya. Saka vanokwanisa kuwana rubatsiro rwekurejesta, vamwe vanowana rubatsiro rwedzimba dzekugara pavanenge vari muHarare vauya kumaconference zvichingodaro zvichingodaro.
Vanga vari vaRaymond Yeke vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reNational AIDS Council uye vari CASA Head of Secretariat vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari muUlawayo. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vasangana nhasi nevechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI avo vapedza zvirongwa zvavo. VaObama vati kutanga gore rinouya vachawedzera uwandu hwevechidiki vachapinda muchirongwa ichi kubva pamazana mashanu kusvika pachiuru chimwe chete. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vari kupedza zvidzidzo zvavo pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship nhasi, vaObama vaudza musangano uyu kuti vechidiki vanoda kupinda muchirongwa ichi vakawandisa. Naizvozvo vanoti vawedzera huwandu hwevanhu vachapinda muchirongwa ichi kusvika pachiuru chimwe chete mugore rinouya. VaObama vazivisa zvakare kuti gore rinouya vachatumira vechidiki vemuAmerica kunyika dzemuAfrica kunodzidzawo nezvenyika idzi sezviri kuitwa nevechidiki vekuAfrica ava. VaObama vanoti parwendo rwavo kunyika dzekuKenya neEthiopia mazuva mashoma apfuura vakafara zvikuru kuona vechidiki vachishanda nesimba mukusimudzira nyika dzavo. VaObama vazivisa kuti chirongwa cheMandela Washington Fellowship chavhura hofisi kuKenya nhasi chichabatsira vechidiki munyaya dzemabhizinisi. Vanoti mamwe mahofisi achavhura kuPretoria, South Africa nekuDhaka kuSenegal. VaObama vakurudzira vechidiki vava kupedza zvidzidzo zvavo nhasi kuti vashande nesimba kana vadzokera kunyika dzavo. Vachibvunzwa nemumwe wevechidiki ava kuti kana vasisiri mutungamiri weAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship chichaenderera mberi here? VaObama vati hongo, vachaona kuti urongwa uhwu huchaenderera mberi sezvo hwakakosha zvikuru. Vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa ichi gore rino vanosvika makumi matatu. Promise Muleya ndemumwe wavo. Muleya anoti adzidza zvakawanda zvichamubatsira kana adzokera kuZimbabwe.
Zvinhu zvandadzidza chaizvo ndezvekuti hurumende inofanira kurongeka sei vana vechikoro, chii chavangaita kuti nyika yese ibudirire, ndezvipi zvidzidzo zvatinofanira kudzidza zvinobva kumayunivhesiti akasiyana siyana. Ini ndanga ndiri kuyunivhesiti yeUC Berkeley, ndakadzidza kuti vanoronga sei university yavo zvidzidzo zvavo zvinokoshekwa sei vanozvikoshesa sei nekuti zvavanoita takakaratana nezvezvi research vanoita maresearch avo anenge achiratidza kuti toda kushanda kuti magariro evanhu ashanduke kwete kuita research isingabetseri vanhu saka ndezvimwe zvinhu zvandadzidza chaizvo zvanoita kuti panodzokera kumba zvinhu zvandinofanira kuenda nazvo nekuti zvinhu zvakakosha
vaObama vanoti vakawana mari inosvika bhiriyoni rimwe chete remadhora yekubatsira vechidiki pasi pechirongwa cheyali uye vanoti imwe yemari iyi ichashandiswa mukubatsira madzimai ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington ndini Ntungamiri Nkomo
vateereri musakangana kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvechirongwa cheyoung african leaders initiative kana kuti yali uye kubatsira kwachiri kuita vechidiki pamwe nevimbiso yapiwa nemutungamiri wenyika yeamerica vabarack obama yekuwedzera vachapinda muchirongwa ichi kubva pamazana mashanu kuenda pachiuru munogona kupinda muchirongwa ichi nekufona panhamba dzinoti 202-619-2077 isu tozokufonerai veruzhinji vanoti havasi kufara nekuurayiwa kweshumba yainzi Cecil asi hurumende haifanira kupedzera matombo kumakunguo mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi
veruzhinji vatataura navo muHarare nhasi vanoti havasi kufara nekuurayiwa kweshumba inonzi Sisu kuhwange kwakaitwa nechizvarwa chekuamerica chinonzi Walter James Palmer mumwe wevanhu ava ndivaclopus mutau avo vanoti shumba iyi iyo yakanga yave nemakore 13 yakanga yakakosha zvikuru mukushanyirwa kwenyika
image yemuzimbabwe yagara yatoshatisisa zvakanyanyisa nekuti isu tikana tarisa pamhuka dzinoyazoonekwa nevanhu vanenge vabva kunyika dzakasiyana-siyana tichitarisa kuti vanhu vave vanofara vachiona kuti mhuka idzi hasatambodziona kunyika kwedu asi kana tasvika panguva yakadai so zvinhu zvinenge zvakunetsa kuti yamhuka yerudzii inenge ichiita madescription akafanana naizvozvo
asi vamutau vanoti zita rakapiwa shumba iyi rinovafungisa kuuya kwakaita varungu murodhisia vachitungamirirwa navasisu John Rhodes
kana tanga kutarisa kuti iye zvinezvi zita iroro meaning yaro chairo chairo harichanyatsonzwisika kuti rane chimiro chakaita sei
mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vahappy mochidziva vaudza Studio 7 kuti pamusana pekuti hurumende ipedze nguva ichitaura nezvekuda kuti vapaoma vauye kuzotongwa kuzimbabwe nemhosva yekuvhima pamwe nekuuraya shumba iyi zvisiri pamutemo hurumende inofanira kutora nguva yayo ichigadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika
sisu hongu shumba iyi yakaurayiwa inonzi sisu zvinhu zvinosiyirisa kuti yakaurayiwa asi pari zvino muno muzimbabwe handitarisiri kuti hurumende yava mugabe ingave inowanikwa ichitoita noise pamusoro pesiso ivo vachizviziva kuti tine vanhu vasiri kuonekwa nanhasi vakafanana naitaidzamara uyo akashayikwa kwapera mwedzi yaakusvika 5 iye zvino tisingazivi kuti aripi toswera tichichema nezveshumba kunzi yakafa shumba yacho nayo yatinotoziva kuti inotori nevanhu mumwe vanhu vayakadya vasina kutaurwa nezvavo zvongobva zvasiyiwa zvakadaro handifungi kuti zvinhu zvei zvakanaka kuti towanikwe tichiita noise nezvenyaya yeshumba
zvataurwa navachidziva zvatsinirwa namuzvare kudzai munemo avo vanoti hurumende inofanira kuona zvainge ite nechimbi chimbi kugadzirisa upfumi hwenyika pane kuswera ichivanyaudza nenyaya yeshumba iyi
ini sokuona kwangu haisitombori nyaya yekuti vanhu vangatotemeseka musoro nokuti hanzi shumba yafa pari zvino tine vashandi hobho vari kurasikirwa nemabasa on an hourly basis over supreme court ruling and then vamwe ikonomi yatoshata nenyaya yekuti vamwe vanhu vatoshaya mabasa and then vamwe vanhu makukoshesa kufa kweshumba yakazvarwa neshumba kwevana vedu vatiri kuzvara do they even have a future right now as it stands I don't think vanayo asi toswero tambudzikira kuti kwai hanzi shumba yazourayiwa hauraya ngaaextraditwe for what
Gurukota rinoona nezvemvura nezvakatikomberedza, amai Opa Muchinguri Kashiri, vakazivisa svondo rapera kuti hurumende iri kuda kusvitsa chikumbiro kuhurumende yeAmerica chekuti vapawo mavaunzwe kuZimbabwe kuti vazomiswa pamberi pematare nemhosva yavari kupomerwa. Asi tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 nhasi yaburitsa pachena kuti hurumende haisati yanyatsorongeka panyaya yekukumbira vapawoma kubva kuhurumende yeAmerica. Muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vati havasati vave nemapepa enyaya iyi.
Hazvingotange nekungoitwa because pane kwazvataugwaiwa, zvine gwara, formal process.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekurayiwa kweshumba iyi, nyaya iyi yatsviriridza muAmerica umo vamwe venhengo dzeparamende vaBob Menendez vekuNew Jersey vava kuronga kuti paumbwe mutemo muAmerica unosungira kuti mhuka dzakachengetedzwa uye dzinokosha dzisaurayiwa. Mutemo uyu uchange uchinzi Conserving Ecosystems by Ceasing Importation of Large Animal Trophies Act. Dzimwe nhengo dzeparamende dziri kutsigira kuumbwa kwemutemo uyu uye dzinosanganisira vaCory Booker, vaRichard Blumenthal navaBen Cardin, vose vari vebato reDemocratic Party. Chris Gande weStudio 7 ataura nevaimbo vemuchuchisi wenyika vasobusa Gula Ndebele kuti tinzwe maonero avo panyaya yeshumba iye.
Ya, mhuka dziri kuurayiwa hongu vanogona kuti hatina umboi nekuti hakusati kwaitwa mawildlife count aimboitwa kuti nyika ichine mari mudharadhara paya. Asi zvatiri kuona ndezvekuti mhuka dziri kuurayiwa ende shumba iyi handiyo yoga yakauraya, zvikutourayiwa zvisiri pamutemo ende tinoona nei izinogara pedyo nemhuka. Taakutoona mhuka dzakaita senzou neshumba nemapere aakupinda muvanhu achitiza kuurayiwa kuri kuitwa mhuka kwadzinochengeterwa. Mumanational parks, masafari area zvingofurwa zvichingodisturba, taakutotizira muvanhu zvichidisturba vanhuwo. Those zvinotiratidza kuti aiwa mhuka dzaakutopera. Izinofamba nemigwagwa hauchambosangani kana ukasangana nemhuka anenge ari makudu, nzou nedzimwe dzauchadzioni. Zvinoratidza kuti mhuka dzaakutopera, vanhu havasi kuita basa nemazvo.
Tine urombo vateereri, iro ranga riri izwi rava Joel Gavuza veMDC vataura naChris Gande. Munhau dzemitambo, nzira yekuenda kumakwikwi 2015 Africa Youth Championships yasvika kumagumo kwemaYoung Warriors. Ngatinzwei Michael Kariati achitaura.
MaYoung Warriors akadamburwa zvinonyadzisa 3-0 nemaAma Glug Glug ekuSouth Africa mumutambo we-2015 Africa Youth Championships. Kukundwa uku kwasiya zvekare Zimbabwe isakwanise kuenda kuma-2016 Olympic Games sezvo zvikwata zvitatu zvichabuda pamakundano emaAfrica Championships iwayo. Zviri izvo zvichaenda kumaOlympic Games ayo achaitirwa kuRio de Janeiro kuBrazil. Murayiridzi wechikwata ichi Kalisto Pasiwa akabata nevamwe kwasara zuva rimwe chete kuti vasimuke, uyezve vatambi ava vakamboramba kupinda munhandare igadziriro nemhaka yekushayiswa chikafu uko vaigara. Mungoriri wezvemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti kundwa uku hakuvashamise.
Nekusagadzirira kwavo zvakanaka pamitambo yakadai so hazvishamise kuti vakadyiwa.
MaYoung Warriors ave kutarisira kumakundano e-2015 Africa Games ayo achaitirwa kuCongo Brazzaville muna Gunyana. Muteveri wechikwata cheDynamos vaProsper Muzanaro vanoti panofanirwa kuitwa gadziro yakasimba kuti Zimbabwe izonotora menduro yegoridhe kumakundano aya. VaMuzanaro vanoti vatambi vanofarira kupiwa mari kuti zvinhu zvifambe. Mumitambo yakaitwa munyika, Highlanders yakatora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekurova Dynamos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Obedaya Tarumbwa. Chikwata cheHighlanders change chisati chakunda Dynamos kwemakore masere adarika, zvekuti muteveri wechikwata ichi vaSamuel Mutendi nevamwe vavo vari kufara zvikuru nezvakaitika nezviro izvi.
Tiri kufara chaizvo bhozi chatimu yanga yatikurira kwemakore akawandisa.
VaMutendi vanoti vatambi vavo vanofarira kuramba vachikwiridzira matambiro avo kuitira kuti varambe vachirova Dynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande.